me a testimony. My life is a testimony.
Don't move.
rumbidzo ndinomupa mbiri ndinomupa rumbidzo ndozvandinazvo ndozvandinokwanisa
ndiye
mwari wangu
ndozvaanoda mwari ndichamupa mbiri ndichamupa rumbidzo ndichamupa mbiri ndichamupa rumbidzo
ndozvandinazvo ndozvandinokwanisa
nekuti ndiye mwari ndichamupa mbiri
Yeah, yeah, my friend. I got caught in a mess.